This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, ndira 9, 2016. Makateerera kuStudio 7, ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa909am 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamirira zvaita ezvinezvi, tikashaya mvura kwedzimwe svondo mbiri, zvinhu zvedu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Sangano ReFuseNet royambira kuti zvinhu munyika zvave kuita manyama amire nerongo nenyaya yechikafu. Tine hurukuro naIshe Chihota.
Vana veZimbabwe ngatingozivai chete kuti as long as ZANU-PF ichiripo hapana bachinobuda.
Vabiti vanoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezvoupfumi mugore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti vatungamiri vesangano revashandi vehurumende reApex Council vanofanira kusiya zvigaro sezvinodiwa nebumbiro remitemo. VaMajongwe vanoti panofanira kuitwa sarudzo itsva nechimbi-chimbi, vachitiwo vatungamiri ava vari kukundikana kumirira vashandi. Asi sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti vari mubishi kugadzirira sarudzo itsva idzi uye havasi kurambira pachigaro. Kunetsana kunotyisa pakati penhengo dzemasangano evashandi vehurumende kunonzi ndiko kurupa kuti vatadze kunyatsomirira vashandi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaGundani kuti tinzwe zvizere.
Ichokwadi, sera yetine yedu yose inonegotiota yakapera musi wa31 December 2016. Nekuti mutemo wedu watinoshanda nawo zviri pamutemo inoita matemo fosise ma2 years. Saka tini yedu yose manegotiota zvitiri 9 ini team leader wavo ndiyo yakapera musi wa31. Saka izvozvi tiri kuita chirongwa chokuti tichigadzirisa ise umwe utungamiri kana vanodzokera vachidzokera kana pachisiwa vatsva kwese vatsva. Saka nyaya yacho iri mudare reApex Council. Dare rakatanga kugara muzuro rikawirirana kuti timu yandiri kutungamira imbotungamirira mazuva ano tichifanira kupedzisa chirongwa chedu chokuti tigogadza utungamiri hutsva.
Ko, sei tanga tichiverenga kuti paakuita mutauro?
Mashoko anozongobudawo zvavo. Mitauro inongozobuda kapa kuti kana zvamama akanangana nekuti zvibude musi iwoyo zvikazonzi zvinobuda svondo rinouya kana kuti zvinobuda mangwana. Ine nemhaka yekuti musangano wega woga unenge une vanhu vakasiyana kava nepfungwa dzakasiyana, asi zvinosvika pakuti sangane vasinge chinhu chimwe chete. Saka ndiri purosesi yacho iri kuita.
Sachigaro wesangano reApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Vaimbova gurukota rezveupfumi vatenda ibiti avo vave kutungamirawo bato rePeople's Democratic Party vanoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe mugore rino sezvo hurumende yeZANU-PF isina kuzvipira. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vabiti.
Vana veZimbabwe ngatingozivai chete kuti as long as ZANU-PF ichiripo hapana bachinobuda. Vatanga gore rino iri nekukwidza mutengo, mafines emurodhi akwira. Imwe yandirwadza inyaya yekuti marebate emacross borders adzikiswa, yeti vanhu havana mabasa, vanhu vari kutorarama nemacross border iwayaya. Iko zvino tine dambudziko rekuti nyika haina mari. Kana musina mari panyika, chiitaira zvekuti iwe mugabe wochinzwisisana nevanhu vekuAmerica nevanhu veBritain, asi pese panovhura muromo mugabe anenge achituka Tony Blair atokanganwa kuti haasiko kwaana David Cameron. anenge achituka Barack Obama uru George Bush hazvisenzi.
Vaka vimbiso va china masa chitarisa nyadzi zvoupfumi kuti vachabhadhara chikwereti chenyika chiri kunze uko mukutanga kweiro gore rine rira 2016. Zvingabudirire here muna kubvumbise zvavakataura?
Kana uchiita zvechikwereti izvi hauzvigoneba kuti unyepere vanhu kuti ndiri kubhadhara chikwereti nokukwereta. So china masa pamagakabuda mubhajeti rake arida unokwereta mari kumaarab iri close to $1 billion kuti anobhadhara chikwereti chatinacho kuWorld Bank. Ozokwereta zveAfrican Import Export Bank kuti abhadhare zvikwereti izvozvo. Hazvina musoro kunyepera vanhu. Ini pananga ndiri minister ndanga ndauya neprogramu yeHIPIC, Highly Indebted Poor Country. Highly Indebted Poor Country HIPIC inongotaura kuti nyika inogona kuregererwa zvikwereti zvayo zvinosvika 67% kana yaita mapolisi masvinu. So kana maregererwa iti means hamuchabhadhara. But Patrick Chinamasa haasi kuda paprogramu yeHIPIC mari irere zvayo. Nokuti kana wakuenda kuHIPIC unofanira kuita compliant not only panyaya dzekumanaja economy but also panyaya dzepolitics.
Vaimbova gurukota rezvoupfumi vatendai biti ava vari kutungamira sangano rePeople's Democratic Party vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinopinda mumaruva nhasi tiri kwaChiota uko tiri kuita hurukuro namambo Edison Chiota nezvemamiriro echikafu mudunhu ravo. Izvi zvinotevera gwaro rakanyorwa nesangano RefuseNet rekuyambira kuti uwandu hwezvirimwa hwegore rino hwaderera zvakanyanya nenyaya yekusanaya kwemvura. Sangano RefuseNet rinotiwo Zimbabwe iri kutenga chibage kuZambia asi chiri kupinda munyika chacho chishoma zvikuru. Nzvimbo dzakatarisana nenzara inotyisa dziri kuchamhembe kwenyika. Mukuzaya nyaya yechikafu iyi tabata mambo Chiota kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Vanhu chikafu havana, vazhinji vavo vari kusunza minda pari zvinezvi. Kune papo nepapo pane avo vakanga vakurumidza kurima penge paine minda yenge ichionekera. Asi nemamiriro azvaita zvinezvi tikashaya mvura kwedzimwe svondo mbiri zvinhu zvetu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Saka sekugadzirira dambudziko rinenge rakupfunya chisero munyika iyi, muri kukurudzira kuti paitwewo sei semadzishe?
Isu taifunga kuti dai hurumende yashanda nevanhu vatarisa kuona kuti zvii zvingaitwe, vachitarisa zvikuru nzvimbo dzirenge dzisina kunyatsogonaiwa netwaafektwa nezuva, toona kuti vanhu vangabatsirike sei. Nekuti pari zvino izvi kana zvikaita saizvozvo kuti musvondo mbiri idzi dzinotevera mvura haiwanikwe, chokwadi chekuti pane tenge paa kutoda rubatsiro. Hatitarise kuhurumende chete kunyange nedzishamwari dzinoshamwaridza nhavo nehurumende yedu iyoyo kuti dzive dzinokwanisa kuti dzivabatsire kuti vabatsire vanhu vavo.
Ko munharaunda menyu mune vamwe here ivo vemasangano akazvimirira oga ava vatanga kubatsira vanhu?
Zvinezvi hatisati taanavo. Vakambobatsira vanhu hurumende vakambouya kwanguva yapera, asi vakapedzisira kubatsira nekungopa mafetiraiza chete zvinobva chibage nezvese zvinodyiwa, hapana vanhu vati vapiwa.
Kare semadzishe maimboita zviya zvezundera mambo zvichiriko here?
Hakuna ari kukwanisa kuzviita nekuti zvekuitisa zvacho ndo zviri kunetsa.
Mambo Edison Chiota vange vari parunare vari kwaChiota.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah, man. Na father my sister. Na father munu wese ma sweeta. Doro tadira bazita father bari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer father. Makatera studio 7. Waya waya.
Muza waya waya. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
nasi taita rombora kanaka kungetine hurukuro na amai loveness mainato avo vanoshanda ivo nesangano re albino charity of zimbabwe rinobatsira iro kusimudzira kodzero dzeavo vanorarama neusope Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai mainato.
Maita zvenyu makadi vateereri. Sangano redu rinonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Nepapfupi tinoshedza tichiti AUCOS. Sangano iri takaritanga muna 2010 nechinangwa chekubatsira vanorarama nealbinism. Tinobatsira vanealbinism kutangira kune vari kubva pakuzvarwa kusvika vatana vachembera chaivo. Zvichienderana nekuti kushaya kwavo zvakanyanyisisa mukurarama kwakamira sei. Tinotangira pakupa counseling services, kudzidzisa vanenge vasangana nazvo kekutanga mukati mekurarama kwavo kuti zvinhu zvinowanika mukati mekurarama kuita kwamwari hazvikonzereswe nekuda kwevanhu kana kuti nepfungwa dzine vanhu dzakapfeyama dzekuti pamwe munhu anenge achiroya kana kuti munhu anenge akaita zvechipfambi kana kuti mwana anenge asiriwo mumusha imomo kana kuti anenge ari mashiripiti aitika wotadza kuzvigamuchira saka tinovapa makanzengesizi kuti dzimba dzisaparare varume vasarambane nevakadzi vavo vakadzi vasarambane nevarume vagamuchire kuti sipo chabva kuna mwari tabva ipapo tinozovadzidzisa kuti vana ava vanopiwa kea sei vanochengetwa sei mukurarama kwavo maringe nekuti kana vachitamba nevamwe vangwarire pakuita maronda nezuva vangwarire pakukuvara kuti kana vakuvara vanenge vachizogeziswa nezvakaita sei vachizozorwawo mishonga yakaita sei kuti maronda akasike kupora tinozovapa masunscreen lotion anoshanda pakudzivirira zuva kuti vasakuvare ganda ravo nekuda kwemirazvo yezuva vasaite yatinoti pachirungu kenza kana kuti gomarara pachishona
matimi munobva pamwana achangozvarwa ko anenge abva zera uye akuda kuita zvekushanda zvemaoko zvii zvamunovabatsira nazvo
pari zvino tine mishini yekusonesa mbatya nemishini yekukuisa dovi vamwe vari kusonawo mainifomu vati mwachisonawo hembe dzinotengeswa muvanhu kuti vawane kurarama uye tinovadzidzisa kuti mitambo chaiyo munhu anokwanisa kubudirira kuburikidza nemitambo vamwe tiri kutoita zvekuimba navo titori nebhendi ratinaro rekunziyo dzechitendero ratinoimba kuti vawane kurarama mashiri
mungati vangani vari kurarama neusope munyika pari zvino
paongororo dzatakaita mukushanda kwedu zimbabwe yese takaona kuti nhamba yevari kurarama neusope yava kusvika kuzviuru zvishanu nemazana anoraudzira kuburikidza nekuverengwa kwakaitwa vanhu mugore ra2012
pane zvimingamupini zvamungati zviri kusangana here nevari kurarama neusope zvamungade kuona zvichigadziriswa mune ramangwana
vari kurarama neusope tisingatarisinani nenyika yedu chete tiri kuona kuti nyika zhinji dziri kumabvazuva kweafrica dzakafanana nanakenya nanatanzania nanauganda nesuwo vari kuita mhende kweafrica tine matambudziko ekuti vanhu ava vanosarudzwa zvikuru mukurarama kwavo vanoshorwa vanozvidzwa vanosekwa vachipiwa mazita emadunhurirwa asiri iwo uye vanhu vaine pfungwa yekufunga kuti vakashandisa ropa remunhu anorarama neusope kana kuti mitezo yake vanoita upfumi kana kuita mari saka iwayo matambudziko idambudziko guru ratinoti isusu dai vanhu vawana dzidziso yakakwana kuti vazive kuti munhu anorarama neusope munhu akangofanana neumwe munhu wese dambudziko guru riripo futi ndekuti mafuta achoni tinoshandisa iwaya dai tatenderwa kuti angopinda pachena munyika medu nekuti pari zvino isu hatisati akwanisa kuagadzira hatina zvinhu zvachoni
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutsendai amai loveness mainato avo vanoshanda ivo nesangano realbino charity of zimbabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda marvelous iko zvinotochienda kuna jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini jonga kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nematanho ari kutorwa nevedzisvondo pamwe chetewo nemadzimambo matunhu akasiyana-siyana mavari kuitawo chevanhu chekuti vange vachikumbira mvura nhasi taita rombo rakanaka tawana hurukuro naishe nembire vaclemens nembire vekudunhu rekumbire kuDarwin kumashanaland central. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 ishe Nembire.
Tazvai vateereri makadiwa jonga kandeniri pastudio 7.
Aiwa ndiri mupenyu Changamire. Nhasi ndatindi kunetsei Changamire Nembire tichitarisa dambudziko ratiri kunzwa rekuti mvura yaramba kunaya. Zvii zvamuri kuitawo kudunhu kwenyu kuti muone kuti mungakumbira mvura?
Jonga nyaya yemvura inyaya inobvetera pasinyakare. Takakuda ndechekuti isu tinopira kunyadenda kuna musika vanhu kuti vakomborere nyika inayo ite magutwa nezvekuramba takatarisana nezvaro. Kutaura kwandiri kuita uku, madzimambo vane matunhu avo vane nzira dzavanoshandisa mukuteurira kana kukumbira mvura kuti iuye. Ndingatomuenzaniso wamambo Makope kubvira marumwe zviro vakadaidzira mazuva mashanu ekuti vanhu vakapinde munda. Vane chinyakare chavari kuita, vane mhuri yavo iri mumakomo. Mambo Nembire vanove vari kutaura vane mhuri yavo zvakare iri kumatende maro yakakomba ikoko munzvimbo dzatinoitira makurura. Saka vanhu vari kuombera hapana hwahwa, vari kukumbira vari tangoti ekezvishomanana nerinyanherii vokumbira mvura kuti mvura inaye. Kumuzia kwangu kune nzvimbo inonzinyamari kiti ine muhacha uripo. Muhacha uyu chinyakare vanhu vaitoenda pasi vokumbira. Unoona sadza richiti mokoti mokoti nzvimbo iyo ichiripo. Naizvozvo vajonga kandemiri tiri kuita mukomberanwa chuma chemuzukuru avoo vachinamata isu tibatowo nechechinyakare chedu.
Mune mamwe matunhu taiona pachiitwa hwahwa hunobikwa nemadzimai anenge achinzi vaguma kubereka vaya hwekukumbira mvura. Zvichiri kuitwa here izvi kana kuti vanhu vaakuzongomirira kuti paita dambudziko vochikumbira mvura?
Hunde zviri kuitwa sevajonga kandembiri mwedzi vakatarisana nawo wawe mbudzi hauchishiri wehwahwa. Nguva iyi yakapfuura kare kunyanyisa tinowanzoita kuga nemwana wobhasin kusvika pakati panana novhemba mwana mbudzi pari zvino nguva inoyi hatichazviita kunoku zvakatopfuura kare.
Vamwe vari kuchemawo kuti kushanduka kuri kuita pasi netsika nemagariro kunogona kunge kuine chekuitawo nemamiriro aakuitawo kunaya kwemvura. Mungawiriranazvo here nokuti vazhinji vaakuita zvechitendero? Vazhinji vaangoparawo dzimhosva, kupondana, chipfambi nezvimwe zvakadaro.
Hungu ndonyaya yatiri kugara kusimbisa iyoyo vajonga vanembiri kuti nyika yazara nezvii. Nyika yazara nemakunakuna. Asi munongoziva vajonga vandemiri makore ani ataakugara nekurarama kwataakuita anga asiriwo mararamirwo aiitwa kare wokuti mwana vanobata mwana wake nyakubereka kumuita mudzimai kumupa mwana anga asingaiti kana kutora danga sechombo chekuhwisa ukiuraya mumwe zvongupa zvakadaro zvanga zvingaitiki. Saka ndozvatiri kuti dai vanhu vakabva pazvii vanhu vayere kuyera kutya kubata mitemo yepasi chigare inonzi pachirungu makastomary law, dai takazvibata izvozvo nyika inoita zvakanaka. Tisiyane netsika yechirungu, tisiyane. Ndinozoshora hungu vajonga vanemiri vasumudza nyaya yakanaka. Hungu ikodzero, asi hatingateedze kodzero dzekuti nzvimbo dzedu dzinoera topindwa nemidhanga tichiti hatiri kushushidzidza kodzero munhu aakutoita madiri ajojina.
Aiva, tinokutendai ishe Nembire. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu.
Tinotenda vajonga vakandemiri.
Manga makateerera kuna ishe Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ReFuseNet royambira kuti zvinhu munyika zvave kuminama munyaya dzechikafu. Vabiti vanoti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi mugore rino. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.